Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotanga kuwanisa varimi mafuta edizeri nepeturu kuitira kuti varime mbesa dzemwaka wechando. Veruzhinji vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vavane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kusvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotari zvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti varimi ndo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachasi vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri.
Tikushanda navo zvakanaka, tikanga tine mushangano nezuro tikatsanangurirana zvatoda kuita, tikapamidza zvakare kuti system yatoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abvaku apinda kuferuka mangani.
Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyadze zveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuhipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga. Kechipiri ndikekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane firo yacho. Saka tozva tinotarisira kuti panozofanira kutevereka, kana minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva, sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi. Vanoshandisa hongu rematarakt kuita mabasa epa munda. Zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda, kana vachiisa mishonga, kana vachitakura zvinhu kubvisa munda, kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edizeri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka.
Mashoko ezvetefu aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana
izvi hatikwanisi kuzviita nhasi asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esola maprojects ewind power mabiodigester kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane maA1 farmers kana iwo maA2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita projects yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara witi kuti tozvifambisa sei
dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa zvitupa pamwe nemapasipoti izvi zvabuda nhasi pamusangano wakarongwa neZimbabwe Human Rights Commission Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya. Vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro nechaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMaxwell Chaminuka vati vagari vekumaruwa vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Kweshero zvedu zvizhinji inyaya yekuti makosti akudhura kuenda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvozvo uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda ne birth record kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee ndomatambudziko atinawewo
Mumwe mugare vadhona kuti mugwagwa vatiwo vakutadza kutora gwaro rekuberekwa kwemwana wavo nekuti vakasiyana nemudzimai wavo uyo vasingazivi kuti aripi nekuti mutema hautendedzi kuti mwana atoreswe magwaro pasina amai vake
Dokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate kati kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti kungavapi ngavavepo mai vacho ndapedzisira vaona 23 years or so back saka kuti nditi vari papi handizivi pavari kuhama dzavo kwandakaenda mai vacho vakashaika stepfather vacho vakashaika saka kuti ndizive kuti vananga vana marelatives acho ari pedo chaivo chaivo ari papi ndi vanonzi kumisha kwavo chavo kwavanozvarwa ndekwagutu saka kwagutu kwacho kuti ndini ndoona chaka vanhu vekwamoyo vati vacho nokuti senemu yangu aishandisa ndimoyo saka kuti ndini ndoona vachaka njiva chaka papi asina kuchipa zvese izvi
Ambuya Sibongile Masukumo vekumweneze vati vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko
baba vacho vakaenda zvino namai havana kudzoka eva ndakainda ini vasipo baba namai vakatoda vabereki vavo saka vabereki vacho handizivi ndonovawanepi havafoni havatumiri mwana wadova grade 1 ana bhethi kuchikoro kwangotoda bhethi ndinoshaya ndodini mwana wakamuzvara 2011 ndopa vakangoenda vangoti gare gare
vamwe vagari vachema chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kwabata zvakanaka uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi chimbi amai Esther Nyambiya vesangano remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti mura vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti hachatoreki zvizhinji hurumende haina mari yekugadzira sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro
well ndingatanga nezvanyanya kubuda zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana ma IDs. Saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari ma single parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu asiri kuzivikanwa kwaari. Saka vanopa magwara ekwa Registrar General vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakaenda munoya neumwe mubereki zvinenge zvichivagozhera izvozvo.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko anosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwara ayo sezviri pamutemo wenyika. Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko anosangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nasi America iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kushitonga kuzere kubva kuBritain paine mhemberero dzakasiyana siyana dzarongwa dzinosanganisira kuputiswa kwemafireworks uko kwagara kuchiitwa makore ose. Asi gore rino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump wawedzerawo zvimwe zvitsva pamusoro pemhemberero idzi zvinosanganisira kuti ivo vachataura kumomo yevanhu inotarisirwa kuungana paLincoln Memorial muWashington DC uye kuratidzwa kwezvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro zvinosanganisira motokari pamwe nendege dzehondo idzo dzichabhururuka muchadenga apo vaTrump vachange vachitaura. Asi vamwe zvikuru vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vari kushoropodza danho ravaTrump iri vachiti rinopinza zvematongerwo enyika muzuva iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumira vose mashoko ekukorokotedza zvizvarwa zveAmerica pazuva rakakosha zvikuru iri. Vachitaura vakamirira vanhu vemuZimbabwe, vaMnangagwa vati vanotarisira kuti vacharamba vachidzamisa ushamwari hwavo nemuzinda weAmerica muHarare pamwe chete nekuti vanhu venyika mbiri idzi vadzikisewo kudyidzana kwavo. Vachamisa vatiwo zuva ra4 chikunguru rinofananidzwa nendangariro dzekuzvitonga nerusununguko, zvishuvo pamwe nezviito zvinocherechedzwa pasi rose. Vativo vanopembedza ushamwari hwavo nevanhu vemuAmerica, vamira navo matambudziko avo kwenguva ndefu. Mukuziya nezvezuva rekuzvitonga kweAmerica iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimuto kuti tinzwewo maonero avo.
Pokutanga ndingati America inyika inozivikanwa pasi rino rese nekumiririra kana kuedza kuda kumiririra kodzero dzevanhu kutiwo munyika dzakasiyana siyana muwe neyatingati democracy kana kutiwo respect yema human rights kunyanya nyanya isu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoona kuti kana iyo ine zuva rayo rakadai izuva rakakosha kwazvo rekuti sesuo even sevana veZimbabwe izuva ratinotiwo aiwa rakanaka tichikorokotedzera vaAmerica kuti nezuva rakadai, nekutiwo iyo America irambe ichienderera mberi nekuedza kubatsiridza nyika dzinenge dziri parimananzombe nekuongororawo iyo yacho mabatiro ainoitawo mune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Tichitaura ipapo pakukurudzirwa kunoitwa kodzero dzevanhu neyatingati democracy.
Taonawo vaMnangagwa navaChamisa vachitumira mashoko ekukorokotedza America, munoonawo sei nezvaitwa nevatungamiri vavira?
Hachingava chinhu chinoshamisa kuti vaChamisa vanotungamira bato reMDC navaMnangagwa vanotungamirawo bato reZANU-PF vatumira mashoko ekukorokotedza nyika yeAmerica. Tinoona kuti chinhu chakanaka kubva kuvatungamira ava sezvo muchiziva kuti mukati menyika yeZimbabwe mune makakatano arimo pautungamiri nesarudzo dzedu dzisina kubuda zvakanaka. Saka zvinoratidza kuti vatungamiri vavira ava vanenge vachidawo kutsvaga ukama hwakanaka neAmerica pazvirongwa zvekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi.
Tiri kuona vaTrump kekutanga munhoroondo yekupemberera kusununguka kweAmerica vari kutaura kana kuti vachapa speech kuLincoln Memorial pamusoro pezvo vacharatidza zvombo zvehondo zveAmerica zvisati zvamboitwa. Munoona sei chiitiko ichi?
Chinhu chisingasonyanyoitwa pazuva iri munyika yeAmerica sekutaura kwamaita. Asiwo tingati ndoya inonzi yatingati show of force, kana kuti vaTrump vanenge vachida kurakidza kune dzimwe nyika yatingati military might ukuru weAmerica pazvombo.
Ko vamwe vari kuti vaTrump vari kutora mukana uyu kutsvaga rutsigiro musarudzo dza 2020 dzavari kutarisana nadzo?
Zvingava izvozvo, but kutsvaga tsigiro kwacho hakutsvagwe nekuisa mauto munzira kana kubudisa zvombo zvehondo.
Havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare vari kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti kubhombwa kwakaitika muguta guru reLibya reTripoli, uko kwakasiya vanhu 40 nevana vafa, vamwe vachiti vanosvika 50 nevashanu, kunogona kuenzaniswa nemhosva dzehondo. Mubatanidzwa wevakuru vemasangano ari kuratidzira muSudan waita musangano wekuziya kutanga zvakare nhaurirano nekanzuru yemauto iri kutonga munyika iyi. Vakuru ava vari kuda kuti pawiriranwe kuti ndiani achatungamira hurumende inofanirwa kufanotonga panenge pachigadzirwa urongwa hwekuti munyika iyi muitwe sarudzo dzekutsvaka mutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema-chema nekudomwa kwava Utoile Sligwana semukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika. MDC inoti vaSligwana munhu akaendeswa kuZimbabwe Electoral Commission ari nhengo yeZimbabwe National Army, izvo inoti zvaityora mitemo yenyika. VaSligwana avainge vakafanobata chigaro ichi vakazodomwa kuchitora musi wa 1 Chikunguru. Bato reMDC rinoti vaSligwana vaive mukomisheni yeZEC isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo muna 2008 kwemavhiki mashanu zvakashorwa zvikuru neSADC neAfrican Union. Asi mukuvadoma sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti vanoruzivo uye nhoroondo yekubata nyaya dzesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Kuiswa kwaitwa vaSligwana ndo kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Muna 2008 akakonzera nyonga-nyonga, hapana maresults akabuda, SADC neAfrican Union zvikabudisa maripoti ekuti atadzabata. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri mucivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistory yake yokusevenza kuami kutaridza kuti vari kuvanza. Zeki inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja, vasingazvitauri pahistory pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2013 vakaita maelections pasina voters roll, vanhu vachishandisa mavota slip. 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani.
Vachirumanzi tipeiwo maonerenyu
pane nyaya dzamaelections Zimbabwe. Ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haisi yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina, ivavo vava vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. weza vasalaigwa na vaiva msoja, vaiva mpurisa, vaiva businessmen, vaiva chi andifungu kuti it is an issue yatinga tarisa pachirungu. Iye zino MDC nyika ino ye Zimbabwe inorinyararo na pamusoro pamasoja avari kuvenga yavo. Iye zino nyika inorinyararo na pamusoro pamapurisa asinga ika mune MDC zvekuti vese ve MDC iye zino vachiita marallies avo vanokumbira rutsigiro vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi
vamafundi
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelection referee akabva kudynamos Dynamos ichitamba neHighlanders. Vanhu veHighlanders vangapinda here muground imomo. Referee akabva kuHighlanders. Dynamos ichitamba. Supporters veDynamos hapindi muground iroro. Referee wemaelections anokosha. Vasilai gwana vakatadza kuita referee. Vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoja tunoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma prison. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndoo pana vaslaidwa napa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi.
Mukanyatsa kutarisa mashoko ose ataurwa ipapa papa. Handifungi kuti pane chinomusoro chingavaka nyika ino. Rugaro ruzivo kuti chii bato iri ragara rinongopopota. Chiri important ndechekuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutaura kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo MDC vanga vachitoshuvira kuti hadi upenyu hwaoma asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona
vachitireload
chi hakusina ndokutombumba vapera hapasina chokutaura. Shuwaishu wa mungataro za maelections mwezi uno. Maelections ya kuraka pera.
Vamafume hanzi ya mudi kujigiwa sarudzo mkango jigiwa mnotiza biriri kwa kanama wina munyara.
Zokwa di wana wangu wa birira kubirira. Chavataza kubai ekonomi. Nokuti vano karamari.
Vachirumanzi petai chirongwa chedu. Pakaita mutauro wakadai kumasangano wakaita sezeka. Azuzi etere kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro.
Varume veStudio 7. My elections kana munhu uchihwina munhu una vatsigiri. My elections yavo habiriki. Ndo zvamofanira kuziva izvozvo.
Avanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumanzu. Manzwo zvakare kubva kune vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguwe ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Kuna zvangu mutete town ndadomboona ndiri live zvenyu pamamusiri iri famba muri murodhi yako tetiri tere zvaitese kwamunenge muri katingo yemanyika. Nyika yeZimbabwe manje zvaitaurwa nanamasa munhu umwe zvaakuti nyika yakuenda kumawera hapana achaizora ndokwayasvika manhizi izvizvi nekuti muchiona nyika kana ichinzi haichatanike forex. Matorisi anouya munyika anouya neforex. Saka zvinoreva kuti havachatoshandike kamaforex avo vandomirira kuti vatange vachinja.
Ndinonzi Kerevs ndemuHarare pa 500 short.
Pakamira sei ipapo panyaya yekushandiswa kwemaRTGS nezvimwe? Mambo wopinda muzvitoro here? Zvakamira sei?
Zvinhu hapana zvachinja kunze kwekutokwira kwezvinhu. Kuti vakaintroducisa kuti ZimDollar is going to come back. Nyange uri nyaya yekuti vada kuvhara macivil savers made masoja pamulondo wavo vanotya here kuti vangovhara kuti hakuna shall say my US dollars because I'm going to demand US dollars. So it's the only issue Yavaga with the US dollar is no longer a legal tender. But this is not work because as it is now black market rate, Yaga broke a 7% something last 2 weeks here, but now in the last check black market rate Yama 9.9, 9.8. Of which you have to keep the Tanga there and ask you my 950 and so forth, but now you have
to have 990. Mukadoma munofara zvamu.
Kwakamira sei koko panyaya yekushandiswa kwemari yemaRTGS iyi zviri kugonekwa here?
Mari yemaRTGS yatunzira nhamu munyika iyi.
Sei madaro?
Kuno kubhokoti mari yacho yemaRTGS iri kungotaurwa kuti uende kubhengi kwacho isiku kuti vashandi titori pamwe panguva yakaoma. Kuti uende kubhengi kwacho kunotora mari uri kusvika womira mukiu wopiwa 100 bonds per week. Kana tiudze kuti kana wapiwa 100 bonds per week unorarama sei? Tikatiote zvino zvine patiri apa nereti iriko zvavaikwanisa kuita vaifanira kuti mushandi pamari dzataitambira idzo dzokuti taitambira ma300 nechidzo US vaifanira kungoti reta kuti kana taitambira kunati kuma5000 bond yaita kana kuma6 pamwe taikwanisawo kurarama zvinani kwete zvatiri kuita hatina tiri kutambura.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chasimuka chine manyukunyuku chakananga kuLiverpool kuEngland kumakwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland, asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester, uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool, uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi, vamaimba mapuranga, vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatayo mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Vose vatikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi Pepechua Sachikonye anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatitozo kuona mamwe mateams andaigara muchingoshuva. Ndikaendekamboona timu yakati neyakati neAustralia yagara iri number one yacho nemore than 15 years chinogare panumber one. Sachandichishuro changu chekunongoona mutambiro wavo, nawo ndaona mukana wekuti ndinotamba navo chaiva chiro changu mufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai, vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana, chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panumber 13, saka panumber 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikasvikira tatorova anaAustralia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka, asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano gano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri, umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. MaJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka, achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Island. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa che Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.